Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Susu sevised tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo.
Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuro munyika yose.
Tiri kuti isusei MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuro ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Amai Lorraine Sivanda vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuro hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuro vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashandisei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasa Mewadzai vaudza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu sevised tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo sebato.
Vawadzai vatiwo vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika. Tinokurudzira maautorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tirikuona pane basa rikuitwa kuna Namupedza Nhamo, tirikuona pane basa rikuitwa kune mamwe maguta, asi hatisi kufara nechinono chirikuitika. Ngavawedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanirwa kupera kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka pakachena.
Mwedzi wapfuura dare repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwidza neAppWeb chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu, vakati makanzuru anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati dare repamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kuhaikoti rekuti madimolitions anofanira kumiswa. Ndo danho ratiri kumira naro ndo chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari, isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwanywe.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupaswa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo yationawo yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura vanhu vari kufa nenzara. Vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiu maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment, dai vamunangagwa vatibatsirawo vaongororawo zvinhu mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumusika, nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tiri kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Dare repamusoro rambomisa gurukotaro zvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukotaro zvemari vamutuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Munangati Manongwa nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navancuve kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo. Mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act. Bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS vari kuziva zviri kuitika vanoti MDC inotungamirwa navanelson chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa valuku tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare
tiri kuti isusu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende kesare zvakesare saka isinozva kuti maMP ari muparamende akaenda kuparamende achisponswa neparty inonzi MDC Alliance saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo ukaenda kumaresolutions atakaita standing committee akaverengwa navice chairman naonorable Job Skala neZuro takataura isu kuti tichaita masteps esari necessary kuteera zvinhu zvese magains estruggle and magains estruggle ndo masitsa atakawana nezvese zvinoita akuru from masitsa atakawana seMDC Alliance so kesare zvakesare mari iyoyo ndeyedu chatinoziva isu ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaagone kunobhadhara chegumi chake kuAFM
asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo
sevanhu vanobhiriva in the rule of law hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu totanga kutuka makoti tondera apa pakabuda supreme judgment pane vanhu vakanziko vachituka makort kuti makort ari captured court ye Zimbabwe iri captured zvasingazivi kuti konasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga an application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributwe kuma protocol funds mapart yedu court yabva here pakukepishwa kana ikakepishwa why are we now celebrating because ndirikuona vanhu vari kucelebrate vachifara vachitaura yavo kuti judgment yakanaka but judgment yakanaka zvechokwadi tine gamuchira tine respect iri kuti kana pane anoda kuoposa provisional order iyo yapiwa ngaaopose kana pane ane chichemo ngaauye ataure saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinoopoza tinoya kuzoopoza kuti aiwa iyi mari yamamisa haitipei nekuti tisivaridzi ivo musangano
asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupiwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo
hazviiti chikoro chinonzi Mandedza achigone kudzinga mwana anodzidza kuGoromonzi Goromonzi High School haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe misheni kudomboshawa kumusha kwangu saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita iko maMPs iwayo
asi vakomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo
so MDC inot trade as MDC for my election indiyo ina maMP akawandisa ari muparliament iko zvino vekuancuve vaitrade as MDC green vane almost I think in around 4 then PGP ya beat in around 4 as well amwevesa vakahwina vari under the ticket re MDC vachibva ku MDC yavashangirai saka isi the argument is very clear mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri paipapo
vaziyambi vaudza studio 7 parunare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva 10 kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Makakatanwa pakati pebato reMDC inotungamirwa navanelson chamisa neMDC inotungamirwa namuzvare tokozani kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014 ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga rezano PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri asi vezano PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri ropa matomo kuna muzvare kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe uroyi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu renorth america vatawanda dzokora pamwe nasachigaro vezano PF mudunhu renorth america zvakare varegistra rumbira totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora
sevana veMDC tokutaura kuti taneta neufirifiri wezano PF hatichada ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende gawaji pavabuda tione kuti zano pf inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge sina parame isusu okuno tichamira chaizvezvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina parliament isina vamwe vanhu varikufanira kunge varimo tione kuti zvino zvikakupi zvavari kuita izvozvo
vacharumbira hanzi navadzokora zano pf inogona kushaya basa nokuti iri kutonga nyika isina parliament nekubuda kunenge kwaita veopposition uku munoti
hani munorangarira papa yamanje manje MDC pavakatiraya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta havachapuwi mari nokuti havasi kusevenza saka kana munhu ari MP akaprotesta kuti kubasa handingi unonyimwa pei zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudii handifungi kuti kuzanupf is a problem really then mati inini parliament yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handiti but payavhugwa maMP aenda ndeapi kana AMDC alliance aenda ikoko then there's a problem yatakuona ndeyo kuti muzimbabwe iri problem yeMDC alliance MDC alliance imba yayo is not in order and why am I saying that ndezvokuti ivo vanotiaavanomabvunzabvunzo
tiregai tipindure tiri vanhu vanoteerera mutemo kana zvitashevedzwa kuparamendi kunzi huyai kuparamendi nemukuru weparamendi tinoenda nekuti tanzitozviziva kare kuti kana paramendi isiri kugara haifanira kugara iri henging inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera saka ndozvatanga tichifunga kuti ndozviri kutyoitika tiri kuona pakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe ndohuchikunya nguo wacho hwatiri kutaura ihwoyo ndo panobva paonekwa kuti ruoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMDC taakutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri zanu pf yatodeclare hondo saka na iri hondo mukoma kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso ukandituka ndokutukawo ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi
vacharumbira ndiise mubvunzo kwamurika parliament ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira MDC alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muparliament kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana
MDC alliance payakaenda kucongress yakataura iyo kuti this is the fifth congress vanhu ava kana vachiti vakaenda kucongress vari kuti congress yacho inumber 5 toda kuvabvunza kuti alliance yakatanga rini pati yealliance ndo pane problem yandiri kutaura kuti MDC alliance iri very disorganized kana vanga vari vanhu vari organized ka even chamisa handiti waide asingatauri kuti i-fifth congress handiti ndo pakatangira nyaya saka vari kuti vanhu vari kuzvisunga negavi handitirika vari kuzvisungirira i-fifth congress vakukaunda vedu kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai ndo yanga ichifanira kuti igare fifth congress yakazonzinana chamisa MDC alliance ndo yava congress yacho yenumber 5 saka ipapa pandati mukoma wangu anditaurire kuti imini congress yamakaita kugweri iyai makaita muri MDCT here kana muri alliance kana mamuri alliance makajamba kubva kunumber 1234 macongress makamaitira ku imimi ndimine problem because zvinhu zvenyu hazvina order
regai tipe mukana vadzokora pindurai mubvunzo
bat vadzokora muchitaura kasi muri kuvhiringidza zvinhu imimi
kuvacharumbira musade kudodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa tokutaurirai isusu varidzi vayo asi ngavati kutaurirei kuti imimi Thokozani Kupe ari kunzi ndipurezidendi akaenda kucongress akaita purezidendi weMDCT koti yenyu yezanu pf ikamuti ndiacting purezidendi weMDCT makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita purezidendi kumapati maviri
aiwa ndozvandati muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwedu iko ini timbobudisai zano pf mazviri todzokera pakafa vatangirai makadii kugara congress kuti
muitaurirai kuti hatiende kucongress kana zvaitika sezvakaitika paya national council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya
zvazvadai izvi vacharumbira munotarisira here kuti kuchaitwa by-election
by-election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa hasichatodzokeri kwazvabvakana kwakutodzokera futi kuelection ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvatobva nezano pf nokuti zano pf iri kushanda
avo vanga vari sachigaro vezano pf mudunhu renorth america varegista rumbira
vachitaura vari parunare muEdmonton kuCanada. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro veMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, vachitaura neStudio 7 vari parunare kuNorth Dakota muAmerica. Yashika mbuya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Murisei Sister Marvelous.
Ini ndoitwa Precious Chiuswa, ndiri kutaura ndiri kuna ku Vereeniging, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti iko vange vachitaudzana nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko. Neuda kuti iko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzakutora serious that drug kuti vange vachiupa zvizvarwa zvenyika dzavo. Saka even including South Africa, ndakaunzwa vachinzi iko vari kutaudzanawo neMadagascar kuti vawanisewo drug iroro. Tichikonsidera isusu kuti iko kuda kutaudza number yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kuMadagascar, hanzi 100 and something. I think I wanted or something, and see very sure I know that now check and ask what I'm going to say. And the doctors have a number, almost 100, and Zaka recover from Corona, and apana atafa pa number. So that tells us something. Kuti drug irukubatsira vanhu ku Madagascar.
Magadi ko mese. Inini pana ndoitwa Nesbit Munjanja, ndiri kumaputo pari zvino, ndiri mulockdown manje. Nzara mazuva achina wandisa, saka tiri kumbobatsirwa naEmpas kuti tiende kumba. Vati so far from Monday, totarisira kubva Monday zvichienda mberi togona kupinda munzira kuenda kumba. Asi hurumende haina mari, saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vatitakure kuenda kuZimbabwe. Ndo zvimiriro yatinacho kuno. Tatende.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Guta reHarare inoti nhandare dzerufaro neGwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi vari kugadzirisa nhandare yerufaro neGwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga. VaChideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus utachiona hunokonzera COVID-19. Asi VaChideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri. Nhandare dzerufaro neGwanzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yafamba zvinodakadza. Gurukuro rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vanoti kwasara zvikamu 30 kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Mushongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha wavo.
Harufano siti diamu nifuwa nito gazirwa ni kurumbi za bose. Sisi masapote idanamosa ati namari za kuteti gemu raka sutandu wa kunze kwa harare ka. Ati afode kutitikuwa nse kuenda unuru utinu sapoto osaka. Yakata mtu wa mfaru mama sapote za mashinji tunu maharare. Tunukwanza ku para para kutitizo sapoto otiriposhi mfaru momo.
Zimbabwe Football Association kana kuti FIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofarira kutanga muna Nyamavhuvhu kana Gunyana ndokunge kana chirwere cheCOVID-19 chadzikira. Mutevere wemutambo uyu vamachipa Masauso vati zvinofadza kuti FIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go. You do not force out tikadzire magrounds edu for drainage system and there's nobatsiro kuti fambe une mamwe dzimwe nyika like South Africa. They do it vanotamba August to May, saka tofana kuita the same thing tofamba une international.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti ichange rakati simbi pakuti Dynamos yakabuilda kana timu nadono kufranja dzati yange sina vanhu vaigoisa yaita busy nemadraws kuita Harare City takatora part of my experience player Cape United ukatarisa ngezi Platinum yakwanza kusimeta madini pamukamba ikakwanza kutora ma goalkeepers from AFC Platinum I mean saka ndikuona kunge kuchange kune mapipi pa league ino yegore rineri.
Asi mutauri weZifa vatolisani Gwesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus utachiona unokonzera chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri 34 uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare yokumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi, asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda.